This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kuvhumbi 25, 2015. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi.
Zvinhu zvinokacha manja kana pasiro zvekuti munhu anobvisapiya sei, anongonzi arova sei. Saka tiri kutaiwa hurumende nevanochengetedza mutemo vanofanira kutiudza kuti zvamarari ku. Tinofanira kuramba tichipa presha isusu vemuno munyika nevanoti hama dzedu dziri kunze.
Vatsvangirai vanoti vari kushishikana zvikuru nenyaya yekuti vanorwira kodzero dzevanhu vaitaidza mara havasati vawanikwa kusvika pari zvino.
Malaria inonyanyoitika nguva iyoyo kunenge kuchinaya, ndo munokura mamosquito yayo. Mamosquito yayo ndo anoruma vanhu. Mamosquito mamwini anopa chirwere chemalaria.
Nhasi pasi rose riri kucherechedza zuva remalaria kana kuti World Malaria Day. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti vari kushishikana zvikuru nekushayikwa kwevanorwira kodzero dzevanhu uye vainge vari mutori wenhau vaitaidza mara avo vakapambwa musi wa9 kurume nevanofungidzirwa kuti vasori kumba kwavo kuGlenview. Asi hurumende inoti hainei nechekuita nezvekupambwa kwavadzamara. Tabata vatsvangirai kuti tinzwe zvizere.
Nyaya iri kutirwadza ndosaka takaita resolution of council kuti tiri pamwe chete nemhuri yake. Pari kwenguva yakareba tinoona nyaya iri zvichiitika zvekuti vanhu vanogura disappear. Vana Rashiwe Gusha kuna Edson Story the notable one. Kuti munhu angonzi adisappear munyika zvinhu zvinokacha manza kana pasirose kuti munhu anodisappear sei, anongonzi arova sei. Saka tiri kutaiwa hurumende nevanochengetedza mutemo vanofanira kutiudza kuti zvamarari ku. Tinofanira kuramba tichipa presha isusu vemuno munyika nevanoti hama dzedu dziri kunze. Tinofanira kuramba takasimudzira mureza wekuti nyaya yavadzamara isafa.
Asi semaoniro enyu imi, chii chinopa kuti vanhu vapambwe vamwe vachizoonekwa vafa munyika yakasununguka?
Matongerwo acho anoitwa yandoti governance culture. Vanoti inotonga zviudziviriri zvoumbindindoga ne sometimes vanotonga kuti tisi tiri kutonga hapana munhu anoti kwese. Saka muchiona zvinhu zvakadai chizeiki, hakuna nyika ino rusununguko inoti munhu anongodisappear pasina kuti azikana kuti aenda ku, uye pasina kuti mapurisa nevamwe vachiedza mutemo vachitaura kuti tiri kuedza kutsvaka kuti munhu ari ku, asi unongoona so iculture matongero acho ekuti vanhu havana hanya nekuti upenyu hwemunhu hwakamira sei.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaMorgan Tsvangirai vari parunare muHarare. Nasi nyika dzepasi rose kuburikidza nebazi reUnited Nations rinoona nezveutano reWorld Health Organization dziri kucherechedza zuva remalaria kana kuti World Malaria Day. Vanhu vakawanda vanonzi vari kufa muAfrica zvichienzaniswa nekune dzimwe nyika. Vana vari pasi pemakore mashanu ndivo vane uwandu hwevanhu vakanyanyisa vari kufa. Asi muAfrica munonzi mwana mumwe chete pavashanu ndiye ari kukwanisa kuwana mushonga. Vanhu vanopfuura zviuru mazana mashanu nemakumi maviri nemanomwe kana kuti 528,000 vakafa muAfrica nekuda kwechirwere chemalaria gore rapera. Mukuzeya nyaya iyi tabata gurukota rinoona nezveutano Dr. David Parirenyatwa kuti tinzwe kuti muZimbabwe vari kucherechedza zuva iri sei.
Muno muZimbabwe isusu kakati gore rino kuti tiricherechedze iri hatishandi kuriitira muHarare kana kuti mburawayo zvinomboitwa zvezvi, takuda kuenda kumamisha. Saka tichawanza kupemberedza kwacho, tichawanzira kuti tiitire kumamisha, kumaprovinces nekumadistricts. Saka ndozvo takafunga kuti tiite gore rino. Zviri kutanga svondo rinouya tichiita maprovinsi akasiyana siyana kuti tiyeuchidzane nyaya yekurwisa chirwere chemalaria.
Iro dambudziko remalaria iri mukati rakakura zvakadii muZimbabwe muDr. Pare?
MuZimbabwe tichine malaria chaizvo, asi zvaanani pane makore apfuura aya. Makore apfuura taisvika kuma100,000 evanhu, between 86,000 and 100,000 evanhu vaitambudzika vachishaya nendaa yemalaria. Gore rino iri tadzikira chaizvo kungosvika ku182 vanhu, not 1,000 but 182 vanhu vashaya nemalaria rwendo runoru. Saka zvinotirakidza kuti tiri kuenda pamberi kurwisa chirwere chemalaria.
Mubvunzo wekupedzisira Dr. Parirenyatwa, munhu angaziva sei kuti aane chirwere chemalaria uye ndezvipi zvamunokurudzira imi sachiremba?
Malaria inonyanyoitika nguva yekunenge kuchinaya, mvura yakagwamba-gwamba, ndomunokura mamosquito aya. Mamosquito aya ndo anoruma vanhu. Mamosquito mamweni anopa chirwere chemalaria. Kuti uzoti une malaria, unotanga iwewe kungoona wakungopisa miri uchitonhorwa, uchibvunda, uchinzwa musoro, uchitemwa uchida usingadi kudya, wongoona musoro wakutema, pamwe womborutsa, pamwe woita manyoka, wongorukutika miri, temperature yako kana kuti miri wako uchipisa chaizvo. Wobva wazova kuti wozonzwa majoins aya kurungutuka kuita kungoshaya simba, wozova kuti pamwe apapa ndabatwa nemalaria.
Avo vanga vari gurukota rinoona nezveutano Dr. David Parirenyatwa vari paRunare muHarare. Yasvika nguva yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum chatinopakurirwa naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Chingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro nemutungamiri wesangano reshamwari yemwanasikana Amai Ekenia Chifamba. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu Amai Ekenia Chifamba.
Aiwa waita kwa Marvelous.
Mungatitsananguriro kuti zvii zviri kuitwa nesangano renyu pari zvino mukuedza kuchengetedza kodzero dzemwanasikana?
Zvirongwa zvatinazvo pari zvino ndingati zvakati wandei, asi ndingade kutaura nenyaya yechirongwa chikuru chatinacho chatiri kukocherwa neveworld children's prize foundation inova iri kuSweden. Iri boka rakamirira kusimudzira kodzero dzevana, asi vachinyanya kutarisa matambudziko ari kusangana nevana vasikana. Izvi zvinosanganisira nyaya dzekumbunyikidzwa pabonde, nyaya dzekushayiwa kuti vatadze kuenda kunyange kuzvikoro, nezvimwe zvakasiyana siyana zviri kuita kuti vana vasikana ava vadzoserwe kumashure. Ndingati ndo chirongwa chikuru chatakatarisana nacho pari zvino. Tichiona kuti nyaya hombe iri kuramba ichinyanyonetsa vana vedu vasikana ava inyaya yekuti nyaya dzekubatwa kwevana vedu vasikana zvibharo dziri kuramba dzichingowedzera, zvinova zviri kuvakanganisa kazhinji zhinji mukukura kwavo, kunyange mubudiriro yavo mungave mudzidzo kana munharaunda, nekuti vanhu vatadza kugashira kuti tisimudzire vana vasikana nenzira yatanga tichifungidzira kuti vanhu vangagashire naye nekukasika.
Semaonero enyu, zvii zviri kuita kuti uwandu hwevanasikana vari kubhinywa hurambe huchikwira munyika?
Sekuongorora netsvakiridzo dzatiri kuona Marvelous, tiri kuona kuti nyaya idzi dziri kuramba dzichiwanda, nekuti isusu pachedu seshamwari yemwanasikana pazuva rega rega tinogashira nyaya dzinoita nhatu kana kudarika pazuva dzevana vanenge vakambunyikidzwa nekuburikidzwa nekubatwa kwezvibharo. Asi nyaya yehombe yendono iri kuitika iri kutoti vanhu vasagashire nekuona kuti vangabatsirana sei kugadzira nyaya iyi. Ndiri kuona kuti vanhu vatadza kubatsana vemunharaunda, vagadziri vemitemo pamwe chetepo kuti tione kuti tingabatsirana sei, nekuti pachishona mwana anonzi ndewe munhu wese. Saka ndiri kuona chikonzero chiri kuita kuti nyaya idzi dzirambe dzichiwanda iye yekuti vanhu havasi kudaba kunge vachimbundira mwanasikana nekumupa rudo vangave vabereki. Nekuti tinoona kuti vana amaika vari kutya kutaura kana vana vavo vasikana vabatwa zvibharo nenyaya yekuti vanenge vachifungidzira kuti kana ndataura vari baba vabata, saka tinozodyei, saka tinozoenda kupi. Seimwe nyaya yatakaita yekamwana kane makore matanhatu kanga kachibatwa chibharo nababa, amai vachitozviziva asi vaisataura, kwakutozotaurwa nevanhu vemunharaunda. Kwoitawo zvakare nyaya yetsika nemagariro dzechishona dzimwe dzichiri kutedzwa, dzakadai sekugadzikanaka kwevana vane makore kana kuti dzimweni dzenguva gumi nemairi, nyaya dzekutwa chigadza mapiwa dzakadaro, nevamwe vanotoripiswa nenguo dzichaiyo. Kwoitawo zvakare vamwe vari kuita zvekutsvaga mishonga chaiyo yekuda kupfuma, vari kubata vana ava zvibharo, vamwe vacho kushaya ruzivo chaiko kuti vana vari kubatwa zvibharo kwavariwo vana vacho vasikana, kunyange vanhu vemunharaunda, nekuma kutongoshaya hanya nekuti mwana akasiyiwa aamherera asiyirwa baba munini kana tete, vanenge vakungoti amhene ikoko zvaitika ndizvozvo, havazogona kunge vachimumirira. Saka ndiri kuona zvikonzero zvati wandei zviri kuita kuti vana kodzero dzavo idzi dzisange dzichiremekedzwa, ndosaka nyaya idzi dziri kuramba dzichiwanda. Zvakarewo kune chimwe chikamu, kunyange kune ivo vachengetedzi vemitemo ava, tiri kuona kuti nyaya dzekuti tikange taendesa nyaya yemumatare edzimhosva, vamwe vacho vanopiwa mitongo yakareruka, dzimwe nyaya dzacho hatitozivi kwadzinoenda nako, zvotoita kuti vanhu vari kunze ava varambe vachiita miitiro iyo nekuti vanenge vachiona kuti hapana zviri kuitika.
Zvamira zvakadaro, kana munhu achinge achiziva kuti pane mwana ari kubhinywa, angave musikana angave mukomana, vanofanira kutora matanho api?
Chinoda kuti chiitwe vanhu vakaziva kuti zvoni mwana ari kubhinywa. Kana paine mapurisa ari pedyo, vanofanira kumhanya kuti vanotaura, nekuti iko kumapurisa vane mutemo wavainawo unochengetedza nyakumhanyarawo, nekuti dzimwenguva vanhu vanotya kuti ndaenda kunotaura zviri kuitika pamba paari pedyo navo kana kuti munharaunda. Kana kumhanya zvakare mumapoka akasiyana-siyana anosanganisira isusi weshamwari yemwanasikana nevamwewo zvakare vari kuchengetedza kodzero dzevana, vanofanirawo zvakare kumhanya kunyange kuzvipatara zviri pedyo navo, nekuti vakanoti imwe nyaya iri kudzoreredza vana vedu kumashure, kuti vana havasi kukwanisa kuwana mukana wekukurumbidza kumhanya kuenda kunoonekwa kuzvipatara vachipiwa nekuchengetedzwa kuti vasabate zvirwere zvepabonde.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Ekenia Chifamba kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Waita hako Marvelous.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington.
Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu kana kuti our lives.
Ndinokutambirai muchirongwa chedu cheupenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anemi muchirongwa ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kumbotarisa nyaya dzekuroorana kana kuroodzana vanhu vasiri munyika imwe chete. Muhurukuro yedu tina Reverend Dr. Levi Kadenge, avo vanodzidzisa paUnited Theological College muHarare. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7, Reverend Dr. Kadenge.
Aiwa, mufaro wangu.
Dr. Kadenge, nhasi tiri kuda kuti timbotarisa matanho anotorwa panoroodzwa mwanasikana aroorwa nemurume asiri chitsvarwa cheZimbabwe. Dzimwe nguva anogona kunge ari chitsvarwa cheZimbabwe asi vasangana kunze kwenyika mumhiri kwemakungwa kwavari uko. Murume haana hama dziri kuZimbabwe dzinokwanisa kunge dzichimumirira. Zvii zvingatarisirwa kuitwa?
Mararamiro ataa kuita mazuva ano takungoraramawo nezviripo izvozvo. Hongu zvinotarisirwa ndezvekuti mukwasha auye mbune iye azoronga nevamwe vake veukama kuti vagozoya vagozoroora. Asi sezvo mataura kuti dzimwe nguva haana kana hama dzacho kuno, saka zvotoita ipapa pakana vachitoda kuti vatororana zvinenge zvinogamuchirika votongoita zvavanogona kuita zvavasingagoni zvongoregerwa ava varoda kuroorerwa uyo aroda kuroora tingambva tati here hazvichaita nekuti mari inofanirwa kupuwa mumaoko kana nenzira dzedu dzokuisa mari mundiro kana zvatoramba vachida kuti paroorwe tongoshandisa tsika dziri kwedzodzo ina ndoone zvakanyanya kuve zvisingaitiki nokuti ndo zvatovopo tikaramba kuti hazvipo tinenge tiri kutozvinyepera asi chinenge chakanaka ndechekuti kutsvagikana kunge masahwira
tinoziva kuti mutsika dzekuroorana dzatajaira kuzimbabwe mungava kana muchivanhu kana muchikristu chaimo mukuasha anonoonekera kwaari kuda kuroora musikana anonoonekerawo kwaari kuda kuroorwa zvichiri kuitika here izvi kana kuti zvingaitwa sei panenge patarisanwa nenyaya yekuti vari kunze kwenyika vanavo
ichokwadi kuti kune tsika dzamwataura dzekunoonekeradzo zviri kuitwa zvinongova hazvisi kuitwa futi vanhu vakungobindudzira west kana zvatoita sezvimataura kuti havakwanise kana kuuya kunoko kana isi vari kuno kuuya ikoko kwakungoisawo ikoko panoitwa pachivhitivhiti pacho vanhu votongoonana ipapo zvotongoita handisi kumboti inini ndo zvakanaka asi nemararamiro atiri kuita zvinotenge nani kuti munhu atoona pikicha aone zvaangaone panoonekwa pacho pane kusaona kana kuramba kuti ini handingadi kuona zvakadaro saka taakurarama nguva imwe yekuti zvimwe zvinhu zviri kuitwa nyore nyore dzimwe nguva zvisingatibatsiri asi tikazoomesesawo zvimwe nguva futi hazvizotibatsirawo futi nekuti tinenge tati hatidi kumboona zvinhu zvakadaro saka tazviramba izvozvo munongova tavharawo madhoo magonhi akati wandei muupenyu hwevana vedu nehama dzedu saka apapa hapana mugonhi apa asi taakungoti ndo mararamiro ataakuita tisingazvipembedzi asi tikada kuti haiziyiwe munongova tie tatoputsa ramangwana remhuri yanga yakuda kuvakwa izvi tikangozvitepfenyurawo zvinongova tinenge tichitorerutsa nekupinza vana kana mhuri munana taisireva saka hapana chatingaite panguva inei maererano nehurukuro yatinayo panze pokushanda nezviripo zvacho ii ndio maonero angu iwa
totarisawo zvakaita semuno muamerica dr kadenge vamwe vanongotengerana maring votochata vari vega uko hapana zvokudzi kunobviswa pfuma zvingatambirikawo here izvozvo mutsika yedu yechivanhu kana kuti kuzimbabwe uku zvatajaira
mutsika yekwedu zvinoramba kutambirika mutsika yekwedu asi nyange muno muvanhu vari kungogara wani vari sababa namai zvinongova pasina chakamboitwa ndopatozoti vari kuita mapoto zvino akatoitwa kuri ikoko kunoku tinenge tichishamiswa zvedu asi tongoti ndozvova neitaka ikoko asi kunoku zvinogona kurambika asi nyange zvikarambika zviri kuitika asi hazvibvumirwe izvozvo asi zviri kuitika
aiva vateereri tasvika kumagumo kwechirongwa chedu uye tinokutendai dr kadenge nekuwana nguva yekutaura nesu
aiwa ndatendawo mandipa mukana iwoyo tinoimba kuti tichadzidza tigodzidzisana
manga makateerera kuna Reverend Dr. Levi Kadenge vanodzidzisa paUnited Theological College muHarare muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu chirongwa ichi munochipiwa neni Jonga Kandemiiri ndiri muWashington DC ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya ndokusiyai mumaoko aBlessing Zulu
tombotarisa nhau dzemitambo yeCastle Premier Soccer League mangwana kunenge kuine mitambo yakadai Dongo FC ichatamba neHighlanders Chapungu ichitamba neHwange Capes United ichitamba neZPC Kariba kuchizoti Cholocho ichitamba neBuffaloes sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti vari kushushikana zvikuru nenyaya yekuti vanorwira kodzero dzevanhu vaitai dzamara avo vakapambwa mwedzi wapfuura havasati vawanikwa sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare nhasi pasi rose ranga richicherechedza zuva remalaria kana kuti World Malaria Day tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu tokusiyai mina Kip Stube